Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vepamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Vadzidzi vakawanda vopinda kuratidzira muAmerica vatishora Israel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nhasi ratanga kunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuti chirango chekutemera vanhu rufu chibviswo here kana kuti kwete mubumbiro remutemo kana kuti death penalty abolition bill. Dare remakurukota rakatotambira chisungo chekuti chirongwa ichi chibviswe. Zimbabwe ikaita izvi inenge yave pakati penyika makumi manomwe neshanu pasi rose dzakabisa chirango ichi. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara havadi chirango ichi sezvo vakambotongerwa rufu munguva yehondo yechimurenga vakazopona nepaburi retsono varegererwa. Pari zvino pane vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakamirira kuurayiwa mushure mokuponda vanhu. Asi Zimbabwe yakapedzisira kuuraya munhu ainge atongerwa rufu muna 2005. Vazhinji vanozongoguma votongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvomutemo vari nhengo yeZANPF vaEnergy Mutodi.
Nhasi uno paramendi yanga iri kukadoma mukubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanoda here kuti mutemo wekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urande uripo. Saka takakwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndandiri mubhindura tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mutemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maetenzi iwayo ari kuwanda. Saka tikabvisa mutemo zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachiwanda. Kwozotiwo vamwe vangu vachiti aiwa ngatibvisei nekuti hazvina zvazvinochinja. Pasi rese pane mukurudziro yekuti mutemo wonge uchibviswa. Saka ndomataurire anga achisa vanhu isu semamembe eparamendi atichingonota tichingonyora pasi zvemarudzano.
Saka muchibva kubhindura chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tiri mumbare pasodati hall tozobva toenda kudembotombo kumarondera tozobva toenda kwamutare tozoenda masvingo vanhu vanga vari mukadoma vachange vachienda from Kadoma vachienda kugweru voenda Bulawayo voenda kubedbridge ndo mafambiro atichange tichiti.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende munenge maakuzoitawo sei? Ndeapi mamatanho amunenge uchazotorapa?
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu tinozoenda nadzo kudare reparamende tonopresenta ripoti yedu. Then dare reparamende rochiona kuti ari matanho aringatora eidha kugamuchira bhiri iroro kuti richitwa mutemo kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage nekutaurwa muparamende. Saka inetende yangu vaprocesi yekugadzira kuti mutemoyo uchiitwa kana vanhu vati ngaidzitemo ngaibviswe inobva yabviswa. Then totiita kuti kuve nemutemo mutsva wokuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu. Asi kana zvanzi zvaramba uripo hapana kwazvinezvekeni zvinongogumira ipapo.
Sachigaro ve komiti ya paramende inoona nezo mtemo, vari nengo ya Zanu PF wa Energy Mtodi, vange vari parunare kubindura na Blessing Zulu we Studio 7. Mukuzanya i Blessing abatawo mmiri weziwa resekwa mudarere paramende vari nengo ya battle rinopikisa re Citizens Coalition for Change va Edwin Mshoriwa avo vakatanga kusimudzanya ya ikuti chirango ichi chibviswe mudarere paramende gore rapera.
Tinotarisira kuti vanhu veZimbabwe vachabvumirana nedanho rasakatora rekuti dai chirango chekutongerwa rufu muZimbabwe chibviswe mumutemo yenyika munomu nezvikonzero zvekuti kuuraya munhu hakuna kunaka kuti nyika inge iri yoita basa rakadaro. Saka tinongotarisira kuti vazhinji veZimbabwe vachatsigira nyaya iyoyo, nekuti chatinoona ndechekuti mutemo wekuuraya vanhu hausi mutemo wagara uri yedu isu vanhu vatema, asi mutemo wakaunzwa nevachena pavakauya vakauraya mbuya nehanda vachishandisa mutemo iyoyo, uye nemafreedom fighters zedu vaiurayirwa vachitongerwa rufu. Saisusu nyaya yekutongerwa rufu haisi iyo iri maringe netsika dzedu sechivanhu.
Asika kare vanhu vaida kupandukira madzishe vaiurayiwazve vamushoriwa, munoti zvakauya nevarungu sei?
Pane nyaya yekuenda kuhondo yekuti vanhu vanofa nguva dzehondo kuchirwiwa, asi nyaya yekuti kana vanhu vakange vaita mhosva dzavo vakanga vasinganzi vaurayiwe. Nekuti kugara kwedu tinotarisa nyaya yekuti vafara vacho vafirwa vanoda kuripa. Tinotarisa zvakare kuti zvinobatsira here, nekuti dzimweni dzenguva panotongerwa munhu rufu anotongerwa gore rino asi anozonzi aende kunourayiwa pamwe kwapera makore kana 10. Nepo munhu iye anogora kunge agadzirika pfungwa dzake aive munhu akanaka, dzinguva mwe wacho totozwanenge watotendeuka vari majeri imomo.
Ko vamwe vanoti chirango ichi chikabviswa, vamwe vanhu vanenge vaakutoita chidokwa dokwa chekuita umondi.
Hadioni sekudaro. Chamunofanira kuti murangarire kuziva ndechekuti havasi vaiveni mutemo uripo ezvinezvi wekuti vanhu vanotongerwa rufu. Hausi mutemo unotongera vanhu vese rufu. Vanhu vanotongerwa rufu munyika yeZimbabwe varume chete vane makore 21 kusvika 70 years ndo vanokwanisa kutongerwa rufu. Vakadzi akaita akaponda munhu sei hakwanisi kutongerwa rufu, ane makore 70 zvichikwira hakwanisi kutongerwa rufu. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes tinenge tabvisa, asi hazvirevi kuti munhu iye akunzienda kumba anotopuhwa mumwe mutongo yakaomarara inotoita kuti vanhu vaizi vatadze kuti vaite nyaya yekuponda vanhu.
Nengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaEdwin Mushoriwa vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Apo vamwe vana vechikoro vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi, mapurisa azivisa kuti pane kombi yemhando yeToyota Quantum yange yakatakura vana vepamutero High kwaGutu yaita tsaona mumugwagwa weHarare Bide Bridge pedyo neChivhu. Mumashoko kuvatori venhau padande mutande reX, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kombi iyi yapiduguka katatu mushure mekunge muchairi atadza kuti irambe iri mumugwagwa. Vana vose vange vari mukombi iyi kusanganisira muchairi nemumwe mubereki vaendeswa kuchipatara. Zvichakadaro, hurumende iri kuenderera mberi ichimanikidza vezvikoro kuti vatambire mari dzemunyika dzeZig panobhadhara vana mari dzechikoro, kwete mari dzemuAmerica chete. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo vamhike vaudza bepanhau reHerald kuti veReserve Bank Financial Intelligence Unit vachange vachishanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vakuru vezvikoro mukuferefeta zvikoro zvinonzi zviri kuchikora kuridziro iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Associations of School Development Associations and Committees vaBani Manokore.
kutsuma nile zakaita hongu apo nepapa apo panga paine matambudziko ekuti zvikoro zvakazi kutambira mari yekunze kana kuti mari yekunze chete vasingatambire mari gemene but ingangoti mapockets emaissues akadaro zvikoro zvese kutaura chokwadi nemainvestigations zvasvaita nematapinda vari kuimbresa both our currency respecting it as well neneus neneus dollar vari kumubereki anenge auya aine us dollar vanomutendera kuti abhadhare kana achida hake kubhadhara neneus dollar mubereki ane local currency yedu yezigi ari kubvumirwa kubhadhara mari iyoyo nekuti mune mari yakatenderwa pamuteni
ko chii chiri kupa kuti vezvikoro vati vari kuda mari yekuamerica
nyaya yanga iripo yanga iri yekuti kwatiri kuwana magoods and services kwezvinhu zvinoshandisana navanhu vari kutengesa zvinhu zvavo muunited states dollars tinotenda nedanho ratorwa nehurumende rekuti kana even tikaenda kumaservice station iko zvino mari yedu yezigi yakunzi ichenge saka ndinokumbatidambudziko redu hombe ritangira kugadziswa kubva ipapo nekuti kana kupetro nekudhizili kana kukaramba kuchitengeswa nemari dzekunze dzeamerica idzi zvinoramba zvichikanganisawo avo vanopamba maservices nekuti vanenge vachidawo mari dzekunze kuti vatenge peturi nenhuu nemabhizinesi nekuti vaite basa ravo
asi pane vasungwa here kusvika pari zvino tiri kunzwawo kuti hurumende iri kuti iri kuda kuendesa vekufinancial intelligence unit kubva kwaRBZ nemapurisa
kutaura kwatikuita kuite zvino hapana atiwasunga ba chandinofanirwa kuziva vavanganani vetarisai mari izvizvi inobhadharwa yeles imari inochajwa nevabereki vagara pasi vabereki vanobvumirana mari dzavanofanira kunge vachibhadhara temu netemu dzoapruvhwa napermanent secretary kana dzaapruvhwa dzoiva dzobhadharwa saka padziri kubhadharwa apa kana dzava kubhadharwa ndosati patikuti paya ane mari yekunze anokwanisa hake kubhadhara rudi mari yekunze anobhadhara ari kubhadhara rudi mari yedu yemuzimbabwe obhadharawo kusvika apo hurumende paichange yakuti us dollar harichashandi
vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano renational associations of school development associations and committees vabhani manokore vange vari parunhare muHarare. Hurumende yawedzera mutero wekutumira mari yemadhora ekuamerica kuchishandiswa madandemutande ichibva pachikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% ichienda pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Kutumira mari yemunyika yemazig kucharamba kuine mutero wezvikamu zviviri muzana kana kuti 2%. Vezvemabhizimisi vave nenguva vachikurudzira hurumende kuti ibvise mutero iyi sezvo vari kuti inowedzera mitengo yezvinhu. Dzimwe nyanzvi dziri kuti kuwedzera mitero iyi kuchaita kuti vanhu vasade kushandisa mabhanga sezvo zvichizovadhurira kutumira mari. Mukuzeya nyaya iyi, Tabuka Nguve weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vesangano reCommon Markets for Liberal Solutions.
Chokwadi ndechekuti ukaona hurumende hurumende ichingoti kana yakuda kutsvaga mari inowedzera mitero zvinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hahuwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzekuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera mashandiro eindastry kana kuti productivity kana kuti maexport mutero zvinhu zvinongoitwa nemunhu ane wetsimbo mubereki anongowedzera mutero kubva ku 1% kusvika ku 2% zvinokonzera kuti expenditure consumption igwire nekuti vanhu vanenge vakutya kushandisa mari dzavo.
Tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa cash. Munozvionawo sei?
Chiripo ndechekuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers kuedza ipocash pana omari nana inbox nezvakadaro vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa mabond nekuti mashandisiro anoita electronic transfer akagendera kumajistrati angawandi zvokuti angaunza mari yakawanda mukati.
Kukwidza kwemitero iyi hakusi kuzokonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu here?
Masimbiro akaita mari yekunze maUnited States dollars, mari yemajusia. Machinjiro anoita mitero kana udzamo hwacho kana uremu hwacho haafaniri kunyanya kukwira nekuti inflation inokalkuletwa nemaus dollars haifaniri kunyamuchinja nekuti dollar riri stable. Ndosaka ndichiti isusu us dollar riri stable fereserve kana storage value.
Avo vange vari Joyce Ngwenya, nyanzvi yezveupfumi inoshanda nesangano reCommon Markets for Liberal Solutions vachitaura parunare vari kuHarare naTapuka Ncube weStudio 7. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti rine chivimbo kuti vanhu vachashandisa gwaro raro rarakanyora rekuti vanhu vazive kana nhau dziri dzechokwadi kana kuti manyepo rinonzi Guide to Fact Checking and Information Verification. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Musowere kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yekutenderedzwa kwemashoko enhema, asi mapurisa anombosunga vanonzi vanofambisa mashoko ekunyepa kunyange pasina mutemo unovasungira kuita izvi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo.
Zvatakananga chirongwa ichi ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe mwaka nenguva runosangana nemashoko akawanda zvikurusa mumasaisai ezvekutandarira anova iwo esocial media. Mavanokwanisa kunge vaisangana nemashoko ekunyepa kana vasina zviga zvinovadetsera kuti vaone kuti dzinhema idzi chokwadi. Tinopesa zvovhiringa uvepo hwechokwadi uye zvezvovhiringa kuita sarudzo kana kuita madecision anenge achinge akatsikirira pachokwadi.
Saka imi munenge muchibatsira sei apa? Mungatiudza kuti urongwa hwenyu hunenge munhu angakwanise sei kuziva kuti ichi chokwadi aya manyepo?
Chekutanga ndechekuti tinotopinda mumatunhu tonge tichigara pasi tichibetsera kudzidzisa mumatunhu tichifamba pakumwe chete nevanenge vachinzwisisa nyaya dzemasaisai yamazuva ano inova technology and ICT. Uyezve chechipiri ndechekuti mukufamba umu takagadzira ruvaro rwedu rune nhano dzinokwanisa kutorwa nemunhu kuti aone kuti ichi chokwadi kana kuti kwete. Tapedzera kudaro takasvika zvakare kuenda mune vanoita basa rekufambisa mashoko zvakasarudzika vanhu vaive vatatu venhau. Tikaenda zvakare tikandovapa nhano dzakadaro kuti zvokwanisa svidai rwarorwu runowanikwa mumatandemutande takabva tarubudisa pachena kuti aninani zvake anoda kurushandisa anga achirushandisa. Kechitatu kana yokukiupedzira ndekekuti tiri kushanda pamwe chete nevanoona nezvemitemo nevanoona nezvemapazi ekufambiswa kwemashoko kubva kune vamapurisa vanofambisa zvemashoko kuenda kune vana mutuchisi kana kuti kumadzipatare edu edzimhosva.
Mungatsanangura
kuitira kuti pavanenge vachiona vave nemuonero umwe chete kuti zvinokwanisa kuitika chaizvo chaizvo ndezvipi. Chatisingarini ndechekuti pange pachiwanza pane mukaha wechokwadi nemanyepo kusvikira hurumende yopindira ichitirega tishandise simba kuti tinge tichiona kuti vanhu havashandise havatendedze mashoko emanyepo.
Iwo mashoko ekunyepa aya anenge achibva kupi kunyanya?
Mashoko ekunyepa anobva kuvanhu vakasiyana-siyana. Pane vanomafambisa vasingazivi, vanokozeka vanomaita vachiziva, vanogara pasi dzimba nhundira mutine dzinogara pasi kutoti tatimbomwaya unye mumvura inomuva nedunhu.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vagari vemuguta guri rekinya re Nairobi vari kuchema chema kuti zvimwe zvizvarwa zvechina zvave kungovaka dzimba dzemudurikidzwa panzvimbo dzavo zvisiri pamutemo. Vanoti dzimba idzi dziri kuvakwa pasina migwagwa kana pombi dzemvura nedzinotakura tsvina. Vagari vari kuchema kuti vekuchina ava vari kuita uori vakabatana nekanzuru yavo. Sangano re World Health Organization riri kukurudzira vabereki munyika kuti vabaise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kusanganisira dzegwirigwiti, mhetamakumbo nedzimwe. World Health Organization yaburitsa izvi padande mutande rayo reX ichiti vana vasina kubayiwa nhomba idzi vanokwanisa kufa nezvirwere zvinokwanisa kurapika. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti vana 35 vakafa mumwedzi wapera nechirwere chegwirikwiti nemahumunya kuMashonaland West. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chikwata chavakatumira kunoferefeta nyaya iyi chadzoka uye vamirira kuturira munyika zvakaitika. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwe divi ravo pakubaya vana nhomba.
Nekuda kwenhomba pasi rose kusanganisira nyika yeZimbabwe, takwanisa kuita vana vakawanda zvikuru vanodarika chibimbu kana kuti percentage inosvika 80% vakukwanisa kupemberera kusvitsa gore vari vapenyu. Zvakaonekwa kuti nhomba haina njodzi uye nhomba inokwanisa kuraramisa vana. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe inoi kubva kuma1960 chaiko, vana vakange vachibayiwa nhomba yekudzivirira zvana porio, zvana mirudzi nezvimwe zvirwere zvese zvaionekwa zvaibata vana. Izvo zvakaita kuti tikwanise kuraramisa vana vakawanda zvikuru. Zvinhu zvinorwadza kuona makore ati kurarama anhasi tichirasikirwa nevana, kunyanya-nyanya vari pamakore ari pasi pemashanu nekuda kwekuti vanenge vasina kubayiwa nhomba.
Takaonawo kuchinzi kuMashwest kune vana vakafa nechirwere chegwirikwiti vamwe nemahumunya, vachinzi vanoenda kukereke isingabvumidze kuti vapiwe nhomba kana kuti vaende kuzvipatara. Dambudziko iroro ringagadziriswawo sei?
Makereke anonyanyonzi nevanhu vasingafariri kuendesa vana kuzvipatara vane utungamiri. Saka kurudziro yatinoramba tichipa ndeyekuti hurumende inofanirwa kupota ichisangana neutungamiri hwemakereke iwawo vachivapa muono wakanakira kubayisa vana nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Uyezve tine mutemo unonzi wePublic Health Act. Saka mutemo iwowo unoti mwana ari pamakore oro ane makore ari pasi pemakore mashanu anotarisirwa nemutemo kana kuti anochengetedzwa nemutemo unoita kuti mwana iyeye ange achiwaniswa kubayiwa nhomba inomubvirira zvirwere zvase zvamareva izvozvo zvinokwanisa kudziviririka.
Ko, imiwo sangano renyu vaRusike munoshanda sei muzvirongwa zvakadai?
Tiri organization iri deeply rooted mucommunity. Saka tinosevenza kunyanya-nyanya nana mbuya utano vatinoti mavillage health workers vaya. Tinosevenza zvakanyanya nevatinoti mahealth literacy facilitators. Mahealth literacy facilitators ava ndo vanonyanyopa dzidziso kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vari vanhu vanenge vachibva munharaunda uye vanotaura mutauro unotaurwa munharaunda imomo.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa vadzidzi pazvikoro zvepamusoro-soro vakawanda muAmerica vari kuenderera mberi vachiratidzira vachikurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza imiswe asi hondo iyi iri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge Israel yati yave kuda kutanga kurwisa guta reRafah mushure mekunge nhaurirano dzange dzichiitwa kuEgypt dzakundikana Mukuziya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvatiri kuona ndezvekuti kune chikwata chavana vechikoro kumayunivhesiti vari kutaridzira vachindovata kana kunokemba pamayunivhesiti kunyanya mayunivhesiti makuru akaita sana Southern California, akaita sana Ohio State unoku, Ohio unoku, vachiratidzira pahondo yeIsrael neHamas. Zvavari kutaura ndezvekuti hondo iyi ngaimiri, hondo iyi yaparadza zvakawanda kusanganisira navanhu vanosvika kuma35,000 uko. Zvekare vari kuti America ndiyo iri kupa zvombo kuIsrael, vari kuti zvekare America ndiyo ine simba rokutaura neIsrael. Saka ndiyo pana makakatano ipapa nevana vechikoro vachiti aiwa tinzwe ivo hondo ipere.
Vezvikoro vanoti pamusoro pekuratidzira kweso.
Vezvikoro vanoti kuvana vechikoro ava takambokupai mukana wokuratidzira, asi pari zvino nguva yekuratidzira yapera, nokuti pamuri kuratidzira pacho nzvimbo yamuri kuratidzira yacho yemumayunivhesiti acho haisi yaizvozvo.
Iyo hurumende inoti
hurumende yeAmerica inenge ichitsigirana vana mayunivhesiti kuti aiwa mazo zvinyanya nguva mapuwa shoko tarinzwa, ndiko saka tichishandisa mari dzakawanda kutotuma vanhu iko kunorwiwa ikoko. Saka hurumende inonzwa muAmerica mune kodzero dzokutaura.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapindira musarudzo nenzira ipi?
Nyaya iyi ichapindira musarudzo chaizvo dzokusarudza president weAmerica, nokuti kutoita ruzha kwairi kuita izvozvi iri kutopinda muvanhu vari kuona news dzacho, vanhu vachitotora masaidzi kuti uyu ndiyo watingakwanisa kupinza apa nokuti uchazosapota nyika yeIsrael. Nokuti sekuziva kwedu isu ukama huri pakati peIsrael neAmerica kwakabvira kare ndokwamandoro kwati.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi. Mazigi awa hamuna ngabonga aone plani, aone plani chaiyo, nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufuel, amaramba kufuel isu tichitomashandisa vachisundira isu iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maus. Havuvawani kana hwani mwana wavo kana maminista avo anoshandisa zigi vanongosundira isu kwatiri, uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka. Saka vanoda kuti munhu wese ave murombo.
Haina hangu zvinoita munhu anoye munangagwa kauyu, hazvimbotondifadzi zvachose zvachose chose. Bhozi vanhu vemunyika yeZimbabwe, vana vemuZimbabwe vanotambura almost 97% yekutambura, asi kwete zvinoti kwai tina nyika yedu haina mari. Nyika yedu ine mari, asi kuti vari kutidzvanyirira, havasi kushandisa mari ivi zvaikafanira kuti tishande. Saka ndinotidei zvaigona vazvo, murume uyu abva chako chaiko, tambosa vana njere duku dzavane nzere dzakaronza. Vanofararawo vanoratidzawo nekufararawo kuda kuti vamwe vanhu vararame. Uyu abvo kana zvitogona kutoti atoita zvekudiwa sungu ati musunge chaicha kuti abvepo.
Makadi paStudio 7 vedu veStudio 7 tinokumbirawo mutiisirewo chichemo ichi kune vanhu vekubhodha rekuzimura, nekuti toti takatenga ufu zvinonzi declare but vanoziva kuti kuZimbabwe kune nzara. Hama dzedu dzofawo here nenzara? Imimi mechida kuti mungodya mari yatinoti declare, pane kuti chikafu ufu nehunenge tochifanira kuti upinde for free, nekuti vanoziva kuti kumusha kune nzara. Saka tonzi declare, saka tofawo here? Hama dzedu dzofawo nezvara here? Ndini Nathan Mary, ndiri pano paSouth Africa.
Makadiko paStudio 7 pano, nemhuri yeZimbabwe Ini maonera angu kazvatori pachena kachero kune dofo rese ranga risingazive kuti
sezvo nguva yedu yapera topachazabisoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu vhufu. Vana vechikoro vapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikurisarisai nemufaro.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.